Tiri kuchema zvikuru nekushaika kwaprincipal Mabasa. Angariye principal weBulawayo Polytechnic. Angari muno aifarira kuita education, tingati muchirungu he was a lifelong educationist.
Sei muchidaro vamolokele?
Muno aida kuti Zimbabwe ive nerudzidzo rwakanaka, aikochesa kudzidza zvikuru. Muno aida kushanda zvikuru nevanhu.
Makashanda navo here ivo engineer Mabasa?
Ndakashanda naye zvakanaka panguva yandandiri chairman weparliamentary portfolio committee higher and tertiary education. Saka ndiri kufunga kuti tarasikirwa zvikuru senyika yeZimbabwe. Ngaazorore murugare baba vaMabasa. Mabasa aka akaita pasi pano, Mabasa akanaka. Saka ndoti ngaazorore murugare.